Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu kubvumbi 4/2018. Varayiridzi vanoramba kupinda mumusangano wadaidzirwa nehurumende kuti vakurukure zviri kunetsa vashandi vose vehurumende. Varayiridzi vachiti havasi kuzopinda mumisangano inenge iri pasi peApex Council. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kuChina uko vari kutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweZimbabwe neChina munyaya dzeupfumi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya zvinoreva zvibvumirano zviri kunyoreranwa pakati peZimbabwe neChina. Murwiri wekodzero dzevanhu muAmerica muchakabvu Reverend Martin Luther King Jr. vorangarirwa muAmerica. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvodzokera kumusha, vamwe vachinopinda mune zvematongerwo enyika, vamwe vachinoita zvemabhizinesi. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kudzokera kumusha, vamwe vachinotanga mabhizinesi, mabasa matsva kana kunoita zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.